This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 12 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitaura zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Munhu wese ari pano ari kutozvityira upenyu hwake, especially zvinhu zviri mumusangano, nekuda kwokuti musangano medu manyanya kuita zvitsukuto, zvinobva zvada kuti ivo ndo vanoda kuzvida vari pedyo nemusangano.
Mumwe wechidiki muzanu PF Jim Kunaka anonzi anombopambwa apo hondo mubato iri yosvika pakaipa.
Machairman vari vaita kuti Congress vanhu vakakosha kuri kuenda kuCongress. Ndokana mabvisa vanhu vava vachiprepare all this time kugadzirira Congress yeo mobvisa handione kuti zvinoreva chinhu.
Nengo yepolitibiro yezanu PF Vasifasi Musipa vanoti zvekudzinga masachigaro mubato ravo hazvina maturo.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuenderera mberi, hurumende ichitenda kuti varwere vave kufa muzvipatara nekushaya anorapa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunetsana kuri mubato rezanu PF kunonzi kwasvika pakaipa mushure mekupambwa nhasi masikati kunonzi kwaitwa imwe nhengo yevechidiki yebato iri uye vaimbovesa chigaro vevechidiki mudunhu reHarare vaJim Kunaka nevanofungidzira kuti ndeve chimwe chikwata chiri kukwikwidzana nechinotsigirwa navaKunaka. VaKunaka vanonzi vapambwa nevanhu vana vanga vaine motokari yerudzi rweIsuzu KB ine ruvara ruchena. Varume vana ava vanonzi vasvika pakata house mumusha wembare ndokuridzira pfuti mudenga rutanhatu vachibva vatanga kurova vaKunaka vachivazvuzvurudzira motokari yavo. VaKunaka vanonzi vazokwanisa kusvetuka kubva mumotokari iyi vave pedyo nenhandare yendege mushure mekunge motokari iyi yanga yofamba zvishoma payanga yosvika panga paine roadblock yemapurisa. Imwe nhengo yezanu PF yaona zvichiitika waWellington Peyama vanoti vaKunaka vakuvara zvakaipisisa uye pari zvino vari kuchipatara cheAvenues muHarare kwavari kutariswa navana chiremba. VaPeyama vanoti vanofunga kuti sachigaro wezanu PF muHarare pari zvino vaGodfrey Gomwe vane chekuita nekupambwa kwavaKunaka uku. Studio 7 yakundikana kubata vaGomwe sezvo nhare yavo yanga isingadairwi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati pari zvino vari pazororo vakati titaure na Chief Superintendent Paul Nyati ava vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaPeyama pamusoro penyaya iyi.
Mukoma Jim vanga ari pakata mumbare saka kwauya motikari yerudzi rweIsuzu yewhite yanga ine varume vana. Saka varume vana ivavo vasvika vakaridza mabara anokwana kuita 6 mudenga vakabva vatora zvine chisimba kumuredhi Jim Kunaka vakatanga kuenda navo vachivarwisa zvakanyanya kusvika kuairport uko ndopavakwanisa kudonera panze saka pamba nemapurisa. Saka vanhu vacho ndopavatadza kudzorora kuti vapfuure navo vachida kuenda kwavanga vachida kuenda navo tisingazivi kuti vanga vachida kuenda kumutei navo.
Saka pane zvikonzero here zvamatimanzwa zvingadai zvaita kuti vanhu ivava vange vachipamba vaJim Kunaka?
Nyaya yanga iripo ndeyekuti vanga vachida kuedza kuda kuvauraya nekuti munhu aka achiedza nepaanogonawo sewechidiki kuti aedze kuti vakuru vemusangano vakwanise kunge vese vane respect yakakwana asina anotaudzwa kunzi uyu ndiye anokosheswa uyu ndiye asingakosheswi. Saka uyu wekudzingwawo musangano uyu anga ari chairman wemayouth Godwin Gomwe anga achiedza nepaanogona kuti ade kurwisana navaJim Kunaka.
tinozwa kunzi masoja anga ine chekuitawo panyaya iyoyi icho kwadi here
ndosungidziro yanga iripo yanga ichosungidzirwa kunzi vanhu vacho vatuma vanhu vemasoja vepresidential kadi sekutaura kwanga kuchiitwa naivo comrade Jim
saka iye zvino vajimu kunaka varipi uye vakuvara zvakadii
vakuvara zvakanyanyisa miri wese ende vari paAvenues Clinic kutaura kwandiri kuita saka pastate yavari inotoda kuti kana dokta vachinge vaongorora ndo vangazonyatsotitsanangurira kuti zvanyanya kukuvara zvakadii asi semaonero edu nemaziso murume akuvadzwa arohwa zvakanyanyisisa
nyaya iyi yamhangarwa here kumapurisa
semunhu atorwa akafenda akaendwa naye kuchipatara iye pache zvake ndiye anokwanisa kunomhangara nokuti ndiye achazenge achitaura kuti zvanga zvafamba sei
imiwo hamusi kuzvityirawo here upenyu hwenyu
munhu wese ari pano ari kutozvityira upenyu hwake especially isusu tiri mumusangano nesida kwokuti musangano medu manyanya kuita zvipfukuto zvinobva zvada kuti ivo ndo vanoda kuzvita vari pedyo nemusangano nekuti vanhu vanenge vachida kuita makuhwa vachinokonzeresa kuti vanhu vese vange vachityisidzirwa vanhu vese vange vachityira upenyu hwavo tese tese izvozvi zvitiri kungotyisidzirwa kuurawa nekuda kunzi toda kuitwa sei
vanga vari nhengoi vechidiki vezanu PF wawellington peyama vari parunare muHarare nestudio 7
zvichakadaro vaimbova gavhna wemidlands uye vari nhengo yezanu PF polity bureau vasifas musipa vanoti nyaya yekudzinga mhasa chigaro yematunhu evarume nemadzimai iri kuitwa nevamwe mubato ravo haisi pamutemo uye ichapa kuti bato risagadzikane mhasa chigaro yezanu PF muHarare mashonaland west masvingo Midlands neMatabeleland South anonzi akambomiswa basa nevamwe mubato vanonzi vari kutsigira chikwata chinonzi chiri kutungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa asi vaMunangagwa vanoti havana chikwata chavanotungamira muzanu PF nyaya yekudzingwa kwemasachigaro iyi inonzi ichazeiwawo musangano wepolitic bureau webato iri uri kutarisirwa kuitwa pamuzinda webato iri muHarare mangwana kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata vamusipa kuti tinzwewo pfungwa dzavo
I think varugare gumbo stated what many of us are saying kuti hatisi kufara nazvo ino tine constitution yedu sepati inofanira kutevegwa navanhu kana pane zvinei zvakanganisika hatitenderani navavo vanofunga kuti mungapedza matambudziko enyu kana kubvisa maleaders enyu mustreet nokudemonstrata and so on hatina such provision and tinozvikondema izvozvo hachisini chakanaka mungatongi nyika kana kutonga pati yenyu member dzenyu mumastreet
ko polity bureau zvayakambotizve hapana munhu achamiswa basa iko zvino kusvika congress yaitwa zviri kufamba sei
handiti manzwa varugare gumbo achiti tine meeting nomusi wethursday chanzwa kuti zviri kufamba sei you see kuda vanhu vacho havazivi kana kuti vadhisaida kuti havadi kuteerera zvakataurwa nepolit bureau zvo zvatichahwa kuti vanowanepi simba iroro rokuita zvavari kuita isi takati hakuna vanofanira kususpendwa kusvika congress yapera taiziva kuti tikasadaro vanhu vachaona kuti wavasingadi kuti aende kucongress tomuita sei because anenge achivhotera vaasingadi vavona kuti the quickest way kuti tomususpenda kuti asaenda kucongress because kana asuspendewa achaende kucongress zvino machairmen vari vital to the congress vanhu vakakosha zvikuru kuenda kucongress zvino kana mabvisa vanhu vava vachiprepare all this time kugadzirira congress ndoo mobvisa handione kuti zvinoreva chinhu yuno nongoitwa navanhu vasingafungi zvakanaka vanongofunga vanoda ivo
vaimbova gavhna wemidlands uye vari nhengo yepolity bureau yezanu PF vasifas musipa vachitaura vari parunare vari kumidlands kugweru
Sangano rinomirira vana chiremba vehurumende ava vari kurangwa mabasa pari zvino rinoti munyika mungangosara musina vana chiremba zvichitevera kudiwa kwavanonzi vari kuitwa nezvipatara zviri kunze kwenyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotepa nyaya iyi nezvimwe zvaitika muHarare nhasi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaFrancis Rhodzi vati kuramwa kuri kuitwa kwemabasa nana chiremba kucharamba kuchienderera mberi zvichitevera kutadza kuwirirana kuri kuita ana chiremba nehurumende panyaya yekuwedzerwa kwemari dzemihoro. Madhokotera ari kurama mabasa anoti anoda kuwedzerwa mari ari kutambiriswa kubva pamadhora mazana maviri nemakumi masera nemaviri $282 kusvika pamadhora chiuru nemazana maviri $1,200, asi hurumende noti homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kupa ana chiremba ava mari dzavari kuda idzi. Zvichakadai, varwodzi vati zvipatara zvekunze kwenyika zvizhinji zviri kukoka ana chiremba vemuno kuti vanoshandira kuzvipatara izvi zvavati zvichaita kuti upenyu huomere veruzhinji.
Vana chiremba vachiri kuendera mberi nekuramwa basa nenyinhau yekuti vanoona nezvekubhadharwa kwevashandi vanoshanda muzvipatara veHealth Services Board vari kuramba ivo kuti vawedzere mari dzavari kuda kubva pa$282 kusvika pa$1,200 pamwedzi uye nezvimwe zvakadaro zvakawanda wanda.
Varwodzi vatiwo ana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara zvido zvavo zvazadziswa nehurumende. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti vana chiremba vari kuramwa mabasa vanofanira kuti vadzokere kumabasa. Vachitaura nebepa nhaure Herald, vaGwinji vanoti varwere vava kufa muzvipatara zvehurumende nenyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba. VaGwinji vanoti zvipatara zvehurumende zvinokwanisawo kudaidza vana chiremba kubva kumauto, asi vanoti zvakakosha kuti vana chiremba vadzokere kumabasa nharurano dzichiitwa. Asi mashoko avaGwinji aya anenge akatowedzera peturu mumoto nekuti vana chiremba muzvipatara zvekumatunhu makuru nemadiki vakabva vatanga kuramwa mabasa. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Peace Project raburitsawo mashoko richiti riri kushushikana nekuramwa mabasa kwavana chiremba richiti vanhu vave kurasikirwa neupenyu. Sangano iri riri kuti riri kushushikana nemashoko akabuda mubepa nhau reThe Southern Eye newspaper nezuro ekuti pane varwere vana vakashaya kumpilo nenyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba. Zvichakadai, mapostori gumi neumwe chete nhasi abatwa aine mhosva yekurova mapurisa nevatori venhau kubudiriro, uye vamwe vavo makumi maviri nevatanhatu vawanikwa vasina mhosva nedare. Vabatwa nemhosva ava vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Mapurisa nevatori venhau vakarohwa nemapostori aya kubudiriro mushure mekunge mapostori aya apomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevana dzinosanganisira kurambidza vana kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Sangano reEducation Coalition of Zimbabwe rinoti ZIMSEC yave kushungurudza vana vechikoro nevabereki nekumanikidza vana vechikoro kunyora zvebvunzo dzeO-level English neMathematics. Sachigaro weBoard reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC muzvinafundo Levinyagura vanoti bvunzo dzinofanira kudzokororwa nenyaya yekuti pane vakaonera mapepa asati anyorwa kuMidlands. Dambudziko rekuonekwa nekuburitswa kwemapepa bvunzo dzisati dzanyorwa rinenge roramba richikomba muZIMSEC, izvo zvodzikisira dzidzo yemunyika. Marvelous Mhlanganya uyo Studio 7 abata mukuru anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reEducation Coalition of Zimbabwe vaMaxwell Rafamoyo.
Zvaitika izvi zvinosiwisa uye hazvifadzi zvachose kuita kuti gore negore tinoramba tichiona bvunzo dzichinzi dzatsvedza dzabudazve. Dzatsvedza dzaonekwa dzisati dzanyorwa. Izvi zvinhu zvisinganyanyi kufadza nokuti tinoona kuti kunyange 2004 zvakadaro zvakaitika mapepa anosvika 13 akalika, 2013 zvakaitikazve bepa regeography pamwe chete neresainzi anonzi akalika. Gore rino taanawo zvemapepa echirungu pamwe chete neemasvomhu anonzi akalika. Zvaakuita sechigariro.
Panenge paitika zvakadai, vana vanenge vakukurudzirwa kunzi vaite sei?
Vana tinongova zikamisa edu, vabereki vanodzikamisa vana pamwechete navadzidzisi, asi zvinhu zvinotozikanwa kuti vana vanenge vava nekamwe kakusadzikama kavanenge vainako. Sevana vanenge vagadzirira kunyora bvunzo dzavo, vanokanganiswa mafungiro avo nemagariro avo kuti zvino zvinhu zvataa kunyora zvichakafanana here nezvatanga tichifanirwa kunyora kana kuti pane zvimwe zvaakuitika. Vana mundangariro dzavo vanenge vasina kugadzikana, tinovakanganisa kana tikaramba tichidaro saizvozvo.
Asi chii chinokonzera zviitiko zvakadai?
Isu tinotenda kuti chinokonzera izvozvi inyaya yekuti vanhu vanobata bvunzo dzevana dzimwe nguva pamwe havana unyanzvi, pamwe havasi vanhu vakadzikama pahana dzavo, kana kuti hakuna murango unonyanya kurwadza unozoteverera mushure mokunge vanhu vaita zvakadaro.
Imi pane zvamungakurudzire here hurumende kuti iite pasazowanikwe pachiwanikwa dambudziko rakadai richidzokazve mune ramangwana?
Kutakurwa kwemapepa tinozviziva kuti vane mitemo yavanoita yekuti mapepa iwaya afambiswe, asi pane rimwe danho ravakambenge vachiita rekuisa mapepa kumaclaster zvichisiyana siyana. Zvikoro dzimwe nguva zvinenge zvisina madzidziro akakwana kana kuti dzimba dzakakwana kuti dzitakure. Saka tinotenda kuti kana chikoro chichinge chisina zvinhu zvakakwana zvokuti chiite examination, ngachimbomira chipote chichishandisa chimwe chikoro chinenge chiri padhuze. Uye ngavatarisise unyanzvi hwavarayiridzi pamwe chete nemaheadmaster anenge achitungamirira maexaminations iwayo. Pave nemurango unozikanwa uye unorwadza wokuti kana vanhu vakange vatedzesa mabasa izvozvi, mangwana vanenge vachizoita zvakadaro vanotya kuita izvozvo.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reEducation Coalition of Zimbabwe vaMax Rafamoyo vachitaura vari parunare muHarare naMavhiras Muhlanganya uye weStudio 7.
Sangano reBuy Zimbabwe Campaign rakavambwa muna 2011 kuti rikurudzire vana veZimbabwe kutenga zvigadzirwa zvemunyika. Rinoti zvizvarwa zveZimbabwe ngazvitenge zvinhu zvemunyika kuti vanhu vakwanise kuwana mabasa uye kuti maindastri emunyika asavharwa. Chirongwa ichi chiri kuteverawo chimwe chekuSouth Africa chinonzi Proudly South African, icho chakabudirira zvikuru. Vanhu vemuZimbabwe vave kumanikidzwa kutenga zvinhu kubva kuSouth Africa, China, Brazil nedzimwe nyika sezvo maindastri akawanda ari kuvharwa. Mukuzeya nyaya iyi, Chris Gande weStudio 7 abata mukuru weBuy Zimbabwe Campaign vamunyaradzi wengwere.
Zvakaitika izvo ndezvekutatisa vana vanga vari muchirongwa chedu chataiti My Own Boss. Vana ava paakaenda vachinotsvaga vanhu vanovabatsira, zvakanzi nemabhizimusi mutaundi, hazviite kuti vana venyu vabudirire kana isu vabereki vavo tisingatengi zvavanogadzira. Saka ngatiitei chirongwa chokuti tinoti isusu senyika, kana munhu ane matomatisi pake kana chaagadzira, tisu tinotanga kumubetsera. Saka zvadaro takabva tafoma trust yakauyisa vakasiyana siyana kutiko ive iyo inoti kana ukapinda muchitoro ukatarira sei chingwa chaicho chimwe chagadzirwa kuSouth Africa nechagadzirwa munhu, funga kuti ndikatenga chomunhu ndaichengetedza basa romwana wangu kana hama yangu.
Yeah, asi mungatiudza kuti munhu otenga chinhu chinodhura chinobva kuSouth Africa achisiya chekuZimbabwe zvinofamba sei pa?
Hazvisi zvese zvinogadzirwa muno zvinodhura kupfuura chekuSouth Africa. Tarisa, chinangwa ndechekuti uzive kuti pandinotenga choga choga chomuZimbabwe ndabetsera basa ndazvibetsera ini, ndechokutanga. Chechipiri ndechekuti zvizhinji zvinobva kunze kwenyika zvimwe hazvina aya toti mastandards anoitwa kuti akuchengetedze. Homu ihuku, asi huku inochengetedzwa chemical aya anochengetedzwa vashakapo. Saka unoidya nhasi asi mangwana homuka unge kenza. Saka chimwe chacho ndechekutiko titaure tese semaZimbabwe titiko paunotenga tenga nohungwaro. Tarisa kuti chaunotenga chinobetsera mabasa here uye chinobetsera utano hwako. Chatinoziva ndezvekuti zvizhinji zvomuZimbabwe zvakatariswa uye zvirimwa zvakanaka zvinobetsera kuti vanjere dzibude mabhonzo edu asimbe.
Mukuru weBuy Zimbabwe Campaign vamunyaradzi wengwere vari parunare muHarare naChris Gande weStudio 7.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Samuel Dimairo, chinoti chiri kufadzwa nemafambiro akaita chirongwa chezvemabhizimisi change chiri muAmerica icho chiitwa mwedzi wapfuura. Dimairo mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvange zviri muAmerica pachirongwa cheProfessional Fellows Program chiri pasi pebazi remuAmerica reState Department. Marvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7 aita hurukuro nava Dimairo vanovawo mukuru wekambani yekuZimbabwe inonzi Chengetedzai Depository kuti tinzwe nezvemusangano wavo uyu.
Chirongwa ichi chakafamba zvakanaka. Ini ndakaenda kuCharlotte, North Carolina ndichiita an internship nekambani yekuno kuUS. Ndakadzidza zvakawanda nemashandiro avanoita. Vanoita mushandira pamwe hurumende nemakambani ari muprivate sector and vanobatsirana, vanopanana mukana. Kana pane munhu ane idea yake vanomubatsira, munhu zvanenge achedza kuita kana zvichishanda vanomubatsira kuti akure. Boss kana akura, kambani yake inokwanisa kupa vanhu vakawanda mabasa. And kana makambani akawanda achibudirira, nyika yese inobva yabudirirawo.
Zvii zvaungati wakanyanyodzidza kuno zvauchanopakurirawo vari kumusha?
Nanyanyodzidza nezvekuti kunoku kana vachishanda vanoshanda namazvo, uyezve vanoshanda vachitarisira kuti kumberi kunenge kwakaita sei kana ine makore anokwana magumi kana magumi neshanu. Havangoite zvinhu zvinokurumidza kuvapa mari kana kukurumidza kuvapa benefits. Vanenge vachitarisira kuti zvatinoita izvi zvinoshandika here nazvo nenguva yakareba. And vanogara vachingotarisira kuti patiri nhasi tinokwanisa kungoramba tichitsvaga nzira dzekuti tirambe tichibudirira kupfuura budirira kwatiri kuita pari zvino. Chimwe chandinoda kutora ndechekuti vanoshanda zviri professional, vanochengeta nguva. Vanhu vacho vane a good level of trust yavanayo mavari and havaudzani zvavanoda kunzwa. Vanonyatsokuudzana zvinhu sezvazviri kuti munhu anenge achifanira kudecida anobva adecida achiziva kuti zvinhu zvese zvakamira sei.
Avo vanga vari vaSamuel Dimairo, mutungamiri wesangano reChengetedzai Depository, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari muno muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nemuAfrica.
MuNigeria munonzi mune mumwe mudzimai anga akazvipakatira mabhambo auraya vadzidzi makumi mana nemasere mudunhu reCentral Niger State. Vezveutano vanoti vanhu vanosvika makumi manomwe nevapfumbamwe vakuvara muchiitiko ichi. Vanhu vaona zvichiitika vanoti munhu uyu anga akapfeka nguo dzinopfekwa nevadzidzi. Hapana ari kuti ateya bambo iri, asi zvinofungidzirwa kuti ndeve chikwata chakapandukira hurumende chinopfurikidza mwero cheBoko Haram.
Hurumende yeMali inoti mumwe mukoti anga aine chirwere cheEbola ashaya. Mukoti uyu munhu wechipiri muMali kufa nechirwere cheEbola. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vafa munyika dzakaita seGuinea, Liberia neSierra Leone nechirwere ichi.
Vamwe vemasangano akazvimirira oga muSyria vanoti vanhu vanopfuura mazana masere nemakumi matanhatu vafa mumasvondo masere kubva zvatanga kubhombwa munyika iyi nemauto eAmerica. Vanhu vanzi vafa vakawandisa ndevechikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State. Sangano rekuBritain reSyrian Observatory for Human Rights rinoti vanhu vakawanda vanogona kunge vakafa kudarika vanhu vari kutaurwa ava.
Inoi Studio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Apo vanoruka mabasikiti tswanda nezvimwe vari kuchema chema nekushaya kwekutengesera zvigadzirwa zvavo zviratidzwa zvebasket case 11 zviri kuitwa neve National Gallery muHarare zvichapera zviri kutarisirwa kuti zvingapedze dambudziko iri sezvo zviri kushambadza mabasikiti netswanda dzavo kumusika yemuno yemuAfrica pamwe nemhiri kwemakungwa. Mutore wenhau Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zvakarongwa neve National Gallery of Zimbabwe neve European Union Institutes of Culture kana kuti UNIC zvinoratidza unyanzvi hwevanogadzira mabasikiti kuBinga Craft Center, Zenzele Foundation kwachivi kumatsvingo, Vulawayo Home Industries pamwe neLupane Women Center. Madzimai kubva kunzvimbo idzi akagadzira mabasikiti netswanda dziri kuratidzwa vachibatsirwa nenyanzvi kubva kune dzimwe nyika dzakaita sana Ifoema Anyejwe kuNigeria, Delaine Lisbus wekuUnited Kingdom, Alexander Bacon wekuGermany pamwe naMatali Crasset wekuFrance. Mumwe wevari kuona nezvezviratidzwa izvi varafi echikukwa veNational Gallery vanoti donzvo ravo guru kushambadza mabasikiti netswanda idzi kuti zvikwanise kutengwa muno muAfrica pamwe nemhiri kwemakungwa kuitira kuti vanogadzira zvinhu izvi vawane chouviri.
Pane maoda aripo ari kubuda kubva kuFrance, kune vari kunze kuGermany vari kuda kuti vatore zviratidzwa izvi zvinge zvinoratidzwa ikoko kuGermany. Zvinova ndo rimwe pundutso guru ratinofarira zvikuru kuti dai zvaramba zvakadaro.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZenzele Foundation, amai Priska nemapare, vanoti nekunetsa kutengesa kuri kuita mabhasikiti, vane chivimbo chekuti kuratidzira kwavo pabasket case 2 kuchaita kuti vawane misika mitsva kunze kwenyika.
Vanga tichida kuti vanamai vaitewo something, kwete kungobatsirwa wakagara. Toda kuti vaitewo chimwe chinhu. Saka vakati tinogona kuita mabhasiketi asi hatina market. Saka tiri kutarisira kuti mabhasiketi aya exhibition ichavatorera kuenda kuEurope, more in America and maybe Australia. We don't know, but we're hopeful.
Amai nemapare vanoti vanowana mari iri pakati pemadhora matatu nemakumi matatu pabhasikiti kana tswanda imwe zvichienderana nekukura kwaro, uye mari idzi dzinenge dzakwira kumusika yekunze. Vachitaura pakuparurwa kwezviratidzwa izvi, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemitambo, tsika nemagariro evanhu, amai Tabeth Kanengoni Malinga vakati nekuita zviratidzwa zvebasket case 2, The National Gallery neUnique vari kubatsira kurwisa nzara neurombo sezvo madzimai achizowana mari yekuritira mhuri dzavo kana vatengesa mabhasikiti avo. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaPhilippe Van Dam vanoti zviratidzwa izvi zvakakosha chose uye ndeimwe nzira yekupa masimba munyaya dzeupfumi kumadzimai. Vanotiwo sangano ravo rakazvipira kuramba richitsigira chirongwa ichi. Zviratidzwa zvebasket case 2 izvo zvakatanga musi wa31 Gumiguru zvichipera musi wa15 Zvita. Zvinotevera zviratidzwa zvakaita saizvozvi zvakaitwa kuNational Gallery yekuBulawayo mugore ra2009. VeEuropean Union National Institutes of Culture vanove mubatanidzwa wemasangano eBritish Council, Alliance Francaise neGerman Society vanoti zviratidzwa izvi zvimwe zvezvirongwa zvinoitwa nesangano ravo mukusimudzira mabasa emaoko, mitambo netsika muZimbabwe, pamwe nekuona kuti Zimbabwe yahidzana nenyika dzemuAfrica neEurope munyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekurudziro yesangano reBuy Zimbabwe yekuti vanhu vatenge zvigadzirwa zvemuZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001 202 465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigo kufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1 202 617 2077 kuti mutaure paLive Talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Kunetsana kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi muZANU-PF, mumwe wevechidiki Jim Kunaka achinzi anombopambwa.
Nhengo yepolitbureau muZANU-PF Vasifas Musipa vanoti zvekudzinga masachigaro mubato ravo hazvina maturo.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kunoenderera mberi, hurumende ichitenda kuti pane varwere vave kufa nenyaya yekushaya anorapa.
tokuoneka ine mufaro pa Studio 7. Ndini Jonga Kandemiri nichiti murayira zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu tokusiya mina Sandra Nyaira na Chris Kande.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 12th, 2014. Thank you for joining us live from Washington. This is Sandra Nyaira.
And I'm Chris Gande.
Among our top stories this evening,
tensions are running high in ZANU-PF following the abduction today and severe beating of youth leader Jim Kunaka in an incident colleagues say is linked to ongoing factional fights in the party.
I don't know if I'll be going to talk again on this forum or be calling me and here I'm still alive. It's something that we all don't know because there are lies that are coming in which are very serious. And as the people who are on top of this, they will think, oh, these young people, they want to take over our hot seat. Then we are in trouble.
Former Midlands Governor and ZANU-PF Politburo member Sifas Msipa says the ongoing divisions, if not nipped in the bud, have the potential to destabilize ZANU-PF.
I don't support such behavior, particularly the way it is being done through demonstration. I believe our ZANU-PF constitution is clear on what should be done.
And grade 7 pupils to retake their 2014 English and mathematics examinations after a leak of papers in the Midlands.
It's quite disturbing for the education system, and we think this is eroding the confidence of the whole system of education.
A factional fighting took an ugly turn in ZANU-PF today as opposing camps continue to fight for political turf ahead of the party's next month's elective congress, with former Harare Provincial Youth Chairman Jim Kunaka allegedly being abducted from his Mbare base by four armed men suspected to belong to an opposing camp. Sources say the four men who were driving a white Isuzu KB twin cab truck fired shots into the air as they forcibly took Kunaka from his base and dragged him into their truck, savagely beating him in the process. Kunaka is the leader of the notorious Chipangano group that is based in Mbare. ZANU-PF member Wellington Peyama, who witnessed the abduction, says the truck then sped off in the direction of the Harare International Airport. Kunaka managed to jump out of the moving truck when it had slowed down at a police roadblock along Airport Road. The badly injured Kunaka is said to then have is being detained at the Avenues Clinic, where he is receiving medical attention.
In his interview with Studio 7, Peyama accuses current Harare ZANU-PF Youth Chairman Godwin Gomwe of being involved in the attack on Kunaka. The two youth belong to two factions fighting to have their candidate elected vice president at the ZANU-PF Congress in December. Studio 7 failed to reach Gomwe for a comment. Studio 7 reached the Senior Assistant Commissioner Charity Charamba for comment, but she said she was on leave. She referred all questions to Chief Superintendent Paul Nyati, who was not reachable. But Peyama tells reporter Jonga Kandemiri that many ZANU-PF youths in Harare are now living in fear after this incident.
There was a KB 300 Isuzu, white in color, which had four guys in it. They came to Carter House in Mbare, where they pumped out six bullets in the air and the people dispersed. After people dispersed, they then abducted Comrade Jim Kunaka. But when they reached the police roadblock, that's when Comrade Jim Kunaka was able to disembark, and he was loved by passerby, and he was then transferred to Avenues Clinic, where he's receiving treatment right now.
Is he seriously injured?
Yes, he's very seriously injured, especially his whole body is serious, and we are just waiting for the doctors to give us the gravity of his body, especially. especially his body was badly hurt as far as my eyes can see. But the person who is able to determine at which level it is the doctor. So we are just waiting for the doctor so that they can give us the real thing happening to him.
What led to this, Mr. PM?
The problem, I think, is about power hungry. Some young generation who wants to get into power, you know, they have no history, most of them. So they want to be very nice to our president, RGM Gary, that there are some of your big wigs that doesn't like you. They want to take over from your post. I think that's where the problem is starting, especially the former chairman for Harare, youth chairperson, Godfrey Kongwe. You know, he has been given a vote of no confidence by the youth executive of Harare. I think so. That's why he wants to have the relevance, because you are saying, I'm being put on a vote of no confidence because people, you know, I like Amai Mugari. Like, all of us, we don't like our Amai, you know. So they want to portray as other youth doesn't like our own mother, like themselves. So this is the problem. But at the moment, every youth who have respect on our hierarchy that we have today is being victimized. And we are all living in fear. Fear, that is what is happening now. And they be alleging of some soldiers who are coming in and saying, you don't like Amai, you don't like this, because they are being told of all these lies. So we don't know about our life. Are we safe? I don't know if I'll be going to talk again on this forum or be calling me and, yeah, I'm still alive. It's something that we all don't know, because there are lies that are coming in which are very serious. And as the people who are on top of this, they will think, oh, these young people, they want to take over our hot seat. Then we are in trouble.
That was ZANU-PF youth member Wellington Peyama on the line from Harare with Studio 7 reporter Jonga Kandemiri.
Meanwhile, former Midlands Governor and Politburo member Sifiso Msipa has condemned the ongoing divisions in ZANU-PF and the alleged ousting of provincial chairman by one of the factions in the party, saying this has the potential of destabilizing the ruling party. Some analysts say ZANU-PF will never be the same again, citing recent events as the party heads towards the December Congress. Leaders elected at the Congress will most likely replace or form the next ZANU-PF government when President Robert Mugabe leaves office. Tensions have been rising in the ruling party after the camp, allegedly led by Justice Minister Emmerson Mnangagwa, turned the heat on Deputy President Joyce Mjuru's camp in a battle for the vice presidency at the Congress. Blessing Zulu spoke with Mr. Msipa from his Gweru base.
We are going to discuss it at our Politburo meeting, but if you want to know my personal views, I don't support such behavior, particularly the way it is being done through demonstration. I believe our ZANU-PF constitution is clear on what should be done. If people feel their leader is not doing properly, we don't expect them to go into the streets and organize mobs of the people who may not even be members of ZANU to come and join. That's a really disaster.
There are some elders like you in ZANU-PF. Are you sitting down with the president to discuss the tensions in the party and the way forward?
Well, if you know, I told you we have a meeting on Thursday. We'll have a very frank discussion in that meeting. Yes, we do sit down.
But, Mr. Msipa, what happens should this Congress go ahead, minus the chairpersons who are alleged to have been suspended?
That was the former Midlands Governor and ZANU-PF Politburo member Sifiso Msipa on the line from Gweru with Blessing Zulu.
MDC renewal councillors in Bulawayo are vowing to resuscitate their push for the removal of City Mayor Martin Moyo, his deputy Gift Banda, as well as the reconstitution of all committees. The renewal councillors argue local authorities are required by the law to choose new portfolio committees every year, something they say hasn't been happening in the second city. They pushed for a vote last week but lost by 14 to 15 votes. The mayor and his deputy are members of the MDCT, and efforts by the renewal councilmen are seen as the beginning of power struggles between the two camps. Renewal councillor Colette Ndlovu tells reporter Ntungamili Nkomo they will reorganize and move the motion again.
The Urban Councils Act is very clear about changing of committees. We are not changing the chairpersons, but we are changing the committees so that everybody knows about every department.
We also understand that you were targeting the mayor and his deputy. Why?
Yes, we were saying we must change all the committees, including the mayor and the deputy mayor, because they are also committees.
But you did not get the votes. Is this the end of your efforts?
I think what they did there, it was wrong, because we wanted to vote a secret ballot, but they refused. So people were scared of the other supporters who were sitting on the gallows there for the other party. So people were scared to vote through hands. What we are going to do, we are going to sit down and replan again, because we are not going to stop. We are going ahead, because our aim is to change committee so that everybody learn all the departments.
That was renewal councillor for Ward 28 in Bulawayo, Colette Ndlovu. Mayor Martin Moyo said he could not comment as he was attending a funeral and referred questions to his deputy Banda, who was also not reachable.
The Zimbabwe Schools Examination Council has cancelled the November 2014 ordinary level, English language and mathematics 1 and 2 papers after a leak in the Midlands province last week. In a statement released last night by ZIMSEC, Chairman Levinia Gura said fresh papers will be compiled and new test dates will be announced at the end of this week. Reporter Atatenda Gumbo spoke with Maxwell Rafamoyo, the National Coordinator of the Education Coalition of Zimbabwe, about the issue.
Why? Because this seems to be something that is recurring every year. If facts are to go by, there was a leakage in 2012 where 13 exam papers leaked. There was a leakage in 2013 geography papers, the paper 2 and integrated science leaked again in Midlands. In 2014, here we are again, there is a leakage of the same O level. So it's quite disturbing for the education system, and we think this is eroding the confidence of the whole system of education.
You are focusing on some of the issues that have happened in the previous years. What implications does this have on the students and the schools themselves?
First of all, you will discover that for the years past is something to go by. Obviously, the students do not have a trust in the system. They will get to the whole level thinking that somehow I will get a leaking paper. Secondly, for this year, there is a lot of trauma to the students. Let me quote what Professor Nyagura, who is the chairperson of ZIMSEC, said. We acknowledge the trauma that this is going to cause on the majority of the candidates who had prepared adequately for the original papers. It makes our students fail to prepare adequately for the examinations, knowing that at one time they may leak. They should have the confidence in the examination system that when they prepare, they know very well that these are the exams that will never leak and they will sit their papers without any hassles.
Are there any measures that the Zimbabwean education system should take to alleviate the situation?
I think obviously there should be measures. We think the responsible ministry should have stringent measures against all the people who are involved in the leakages of the papers.
That was Maxwell Rafemoyo. He is the National Coordinator of the Education Coalition of Zimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. And we are broadcasting on 909 medium wave and on the 4930-5940 and 15455 shortwave frequencies.
Chris, we got to look at regional and international news.
In Nigeria, a female suicide bomber has blown herself up at Teachers Training College in central Niger State. Police say the bombing took place in the city of Kantagora around midday. Authorities say the woman blew herself up en route to the school's library. There were conflicting reports on whether anyone else died in the blast. On Monday, at least 48 people, many of them students, were killed in a suicide bombing at a school in northeastern Nigeria.
Officials in Mali say a nurse infected with the Ebola virus has died. The death rate yesterday is second in Mali, confirmed to be linked to Ebola. The first was a two-year-old girl who died last month. Mali's health minister said the nurse worked at a clinic in the capital, Bamako, and that the clinic has been put under quarantine.
And the United States and China have announced new plans to reduce greenhouse gas emissions, the highlight of a summit between the two countries' top leaders. Today's announcement by the world's top two emitters of carbon dioxide could play a key role in global efforts to combat climate change. Organizers of the Buy Zimbabwe campaign, an initiative that was set up to encourage the consumption of locally manufactured goods and services, say Zimbabweans are still not aware of the benefits of buying local products at the expense of imports. The campaign that was initially started during the 2000 economic crisis that saw goods disappear from the shelves collapsed after 1 year in existence. The campaign was later revived in 2011, but has failed to capture the imagination of local consumers who are said to be still ignoring local goods, even if they may be cheaper. Campaign director Munyaradzi Wengwerere tells Studio 7 local industry should be protected from imports in order to keep it viable for economic growth.
You know, it's a dilemma, but listen to this. You know, the late Nobel laureate from Kenya, is it Mangai? She says a poor man would cut their last tree in order to have their last meal. You still die. The message at Buy Zimbabwe has always been, let's try to conscientize ourselves on what we seek to do. We're just doing a Buy Zimbabwe week in Bulawayo. And what we notice is that, by and large, most of the young people in Bulawayo do not have jobs. And as long as we continue importing, we will not have jobs. So that's the fundamental point. But the second point is that not everything that is produced in Zimbabwe is more expensive than foreign products. For instance, 2 years ago, most of the cooking oil that were consumed in Zimbabwe households were from across the border, from South Africa. Today, the dominant market share for cooking oil at the right price is Zimbabwe. And that was caused by both the policy intervention, but also a realization by the local consumer that not everything that is cheap is necessarily good. Just because poison is cheaper does not mean you should prefer it over something that is healthy.
Is there something that the government can do in order to promote this Buy Zimbabwe campaign?
I think the first one is to understand that we need to deal with a number of structural issues that enhance our competitiveness as a country.
Munyaradzi Wengwere is the director of the Buy Zimbabwe campaign. He spoke to Studio 7 on the line from Harare.
The Zimbabwe Hospital Doctors Association today warned that the country could soon be left with very few experienced health personnel if the government continues to ignore their plight, as local doctors and other disgruntled health professionals are currently receiving invitations to join foreign health institutions. Thomas Chiripasi has details on this and more from Harare.
Addressing a news conference in the capital today, Zimbabwe Hospital Doctors Association spokesperson Francis Rodzi said hospital doctors will continue with their industrial action until the government meets their demands for salary increases. Doctors are demanding salaries from $282 to at least $1,200 and an increase
of on-call allowances from the current 35 cents to at least $10 per hour. However, the government is saying its coffers are empty. Meanwhile, Rwodzi says most of the local doctors are being offered employment by foreign health institutions, a move he says may leave the country with inexperienced doctors.
If the government continues to neglect, you know, the issues that are being raised by junior doctors, you will see junior doctors going to neighboring countries, particularly South Africa, Namibia, and Botswana. Those countries recognize the UZ degree where they can earn more.
Rwodzi also accused the government of misplacing its priorities. He said it was said that traditional leaders in the country are earning much higher than doctors who save lives.
It is really a slave wages. For doctors to earn $282 as basic salary is in also contrary to, even the current economic blueprints like Zim Asset, which endeavor to provide basic health services under the social services cluster.
In other news, the National Vendors Union of Zimbabwe says it will resist the Harare City Council's plan to move all vendors from the Central Business District. The Vendors Union General Secretary, Samuel Wadzai, said his organization, which he claims has more than 13,000 members, is not happy that vendors will be moved, depriving them of their source of livelihood at a time when the country's economy is not performing well.
We have got the local authorities, who basically are the agencies of the government, still living with the Smith regime bylaws that do not recognize vendors. But as National Vendors Union, we are saying the time is now.
Wadzai said his union will resist the move if council does not provide alternative and lucrative vending sites.
We have, through our consultants, developed what we have termed street vendors bill, protection of livelihoods. This bill seeks, among other things, to curb corruption within the vending enterprise. One. Two, to ensure that vendors are organized. Three, to ensure that vendors are able to contribute to the development of the economy. So we cannot be able to do that if we are not recognized. Our cinema workers in Zimbabwe, everyone is now a vendor.
Studio 7 failed to get a comment from Harare Mayor Bernard Manyenyeni and Council spokesperson Leslie Gwindi. Running battles have become commonplace in the city between vendors and municipal police. Turning to civil society, the board chairperson of the Crisis in Zimbabwe Coalition, Dewa Mavinga, says the Democracy Lobby Group maintains its decision not to renew the contract of its director, McDonald Lewanika, when it expires at the end of this year. Mavinga says this follows an adverse audit report that implicated Lewanika in the misuse of the organization's funds, among other issues.
We must be strong actors and staunch defenders of the values we subscribe to.
For his part, Lewanika was quoted by Neander Radio as saying he was organizing a special general meeting of the organization's membership with a view to overturn the board's decision. But Mavinga says that meeting, set for some time this month, is not sanctioned, hence its outcome will be null and void.
The board will not attend the bogus meeting, but will continue to defend the legitimate interests of the coalition and ensure that civil society does not set precedents wherein disgruntled employees disregard governance structures and resort to political shenanigans to evade accountability.
And to the courts now, a Harare magistrate today jailed 11 members of the apostolic sect for an effective 4 years and acquitted 26 others on charges of assaulting police officers and journalists in Harare's Budiro suburb. The police officers and journalists had accompanied the leadership of the church's umbrella body, the Apostolic Christian Council of Zimbabwe, that had gone to the sect's Budiro shrine to investigate reports that the church was abusing children, for example, barring them from attending school. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Thanks, Thomas. The MDCT is threatening to derail the presentation of the 2015 national budget set to be presented in Parliament this month, following Parliament's failure to conduct public consultations as prescribed in Zimbabwe's constitution. Parliamentary Budget Committee member Dorcas Banda of the MDC, led by Morgan Tsvangirai, says Zimbabweans are supposed to express their views on the proposed budget before it is presented to Parliament.
This time the Parliament says there's no money for us to go right around the country. That which makes it a bit tricky now. The minister is in government consultation, Minister of Finance. Who is he representing? Whatever budget which he has done, who is he consulted? You see? So now, in my view, I'll call it a Chinamasa budget because it's his views and the elite. It's an elite budget which doesn't pay at the end of the day. What does our constitution say? Our constitution says we are supposed to take everyone's view. We are supposed to respect the Zimbabwean because that's a national cake which needs to be shared equally.
We are told that your party is going to take some stern measures against this. What action are you going to take?
We are not happy. I'm a member of the budget committee, and really it's awkward to say that I'll give a pattern on the shoulder on the Minister of Finance for a job well done when the job is not well done at all. People's views are not taken. We've got challenges in our local government. We've got challenges in the education sector, challenges in the health sector. And people who know better about all those challenges are the people who are back home, people whom we need to sit down and talk to, people who will tell us what to do next and how much they need and what they expect us to do. So if those people are not consulted, then there's a problem.
That was Parliamentary Budget Committee member Dorcas Banda speaking with Studio 7. ZANU-PF Deputy Information Director Psychology Maziwisa tells Studio 7 these threats are unproductive.
The national budget is a people's budget, and it's important to incorporate the views of the people so that we understand which areas to prioritize. And you've also got to understand that you are talking about President Robert Mugabe's government that is really always concerned about what the views of the people are. And if you remember, our new constitution had as its main, characteristic feature, the notion that we needed to hear what the Zimbabwean people had to say. It is also the ZANU-PF way.
And I was talking to one of the members of the budget committee who was saying that Parliament does not have money to actually do some of these consultations. And at the end of the day, you know, the MTCT member said they're not going to accept anything that is going to be presented by the finance minister if these consultations are not done. So what could be your reaction to that?
It is always the nature of opposition politics to have people criticizing anything and everything, especially in Zimbabwe, where you have a whole opposition party preoccupying itself with opposing anything and everything, even if that thing is in the national interest.
And that was ZANU-PF Deputy Information Director Psychology Maziwisa speaking with Studio 7 from Harare. Chinamasa was not available for comment as he was not responding to calls to his mobile phone.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when Blessing and Gibbs will discuss with you and the experts about Buy Zimbabwe campaign.
To get in touch, please text us at the following number: 001-202-465-0318, and we'll call you right back.
Krista, let's take a look at today's top stories.
Tensions are running high in ZANU-PF following the abduction today and severe beating of youth leader Jim Kunaka in an incident colleagues say is linked to ongoing factional fights in the ruling party.
Former Midlands Governor and ZANU-PF Politburo member Cephas Msipa says the ongoing divisions, if not nipped in the bud, have the potential to destabilize ZANU-PF.
And grade 7 pupils to retake their 2014 English and mathematics examinations after a leak of papers in the Midlands.
That's our broadcast this evening. Join us at 7 every evening for news in 3 languages. And visit us on the internet at www.studio7news.com. For more on our top stories, you can send us an email to studio7@voanews.com or text us at the following number, 001-202-465-0318.
Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Standikile Mhlanga and Ntungamile Nkomo. This is Chris Gande in Washington, D.C.
And I'm Sandra Nyaira, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Sandra lo Chris lichona njani sapho leZimbabwe yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 12 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amakansila ebandla leMDC renewal kwaBulawayo athi azazama njalo esikhatheni esizayo ukususa umeya waleli dolobho. UKansila Martin Moyo lomsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda kanye lokuguqula amakomiti amakansile akhethe amalunga amatsha.
Odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende akhalale umsebenzi athi asebizwa zinhlanganiso ezakwamanye amazwe ukuthi azosebenzela okubangela ukuthi kusale kungela abadokotela abeneleyo elizweni.
Ibandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai lithi kalisoze lamukele uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olenational budget yomnyaka ozayo njengoba uhulumende engakhulumisananga lozulu ngalolu daba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakansila ebandla leMDC renewal kobulawayo athi azazama njalo esikhathini esizayo ukususa umeya waleli dolobho uMnumzana Martin Moyo lomsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda kanye lokuguqula amakomiti amakansili akhethe amalunga amatsha. Amakansila la enze imizamo efanayo ngeviki edluleyo kodwa anqotshwa ngevoti eyodwa. Umthetho uthi abagcina isihlalo bamakomiti amakhansili kumele aguqulwe mnyaka ngomnyaka kodwa lokhu kwagcina ukwenzakala kobulawayo ngomnyaka ka-2009. Ibandla leMDC renewal lilamakhansila alichumi lane 14 kobulawayo njalo aweMDCT alichumi lanhlanu 15. Sixhume ukhansila kaward 28 olilunga leMDC renewal uMnumzana Colette Ndlovu.
Ebesikukhangelele thina ukuthi umuntu ongukhansila kufanele azi ama-departments wonke ngaye esekhansilini. So njengobana umthetho we-Urban Councils Act usivumela ukuthi khona ngomnyaka kufuze siriviwe umsebenzi wenziwe ngama-committees. Njalo si-reappointe abanye, which means umthetho uklie ukuthi khona kufanele ngomva komnyaka sitshintshe ama-committees.
Njengoba linqotshiwe lidliwe yivoti, sokuyikuphela kwale mizamo?
Ye, ukunqotshwa njengoba sinqotshiwe kutho ukuthi engxenye lakho ukubona kwabanye bayaphuza ukubona, but thina bese kukhangelele nje ukuthi ama-committees kufanele atshintshwe.
Umeya lo msekeli wakhe labo belizama ukuthi basuswe ezihlalweni zabo, lingasipha izizathu?
Ye, ebe sikukhangelele thina singama-councillors sonke nini. So singama-councillors besikhangelele ukuthi khona lalo usuke ewadini yakhe akula muntu owabuya ekhansilini ebesikhulda. So besikhangelele ukuthi wonke muntu atshintshwe because lawo ngasi wakhangele siwabala njengokuthi ngama-committees. Kutho ukuthi thina nxa sihlala singama-councillors siyabe sivumelana nje ukuthi khona asenzeni so. So inamba yabantu abaningi bithi kasitshintsheni. Kodwa ngendaba zokuthi abanye abantu basuka bakuthathe political, thina besicabanga ukuthi ngasivumelana yindlela esizenza ngayo. Njengokuvumelana kwethu ukuthi asitshintsheni ngoba iningi labantu bebesithi kasitshintsheni. Kodwa-ke okusuke kwaba nzima yikuthi bekukhanya kulamanye ama-supporters amaningi awe-other party. So kwakhanya abantu sebesesaba ukuthi batshengisele ukuthi isifiso sabo ngesokutshintsha amakhomithi.
Umnumzana Colette Ndlovu ngukansila kaward 28 koBulawayo. Umeya wedolobho umnumzana Martin Moyo uthe obengeke akhulume phezu kwalolu daba ngoba ebesiya emfeni. Umsekeli wakhe umnumzana Gift Banda yena obengabambeki ecingweni.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abakhalale umsebenzi bathi sebebizwa zinhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi bazosisebenzela, okungabangela ukuthi kusale kungasela bodokotela abeneleyo elizweni uhulumende engaqhubeka engabangezeleli iholo. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Francis Rhodes, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela laba e-Hospital Doctors Association, ekhuluma emhlanganweni lentathelo zindaba eHarare lamuhla. Umnumzana Rhodes uthe uhulumende yena othi kalamali kazimiselanga ukulalela izikhalazo zabo. Wengezelela wathi inkokheli zomdabu elizweni ingani zihola imali ephezulu kulaleyo eholwa ngodokotela. Lokhu kwenzakala umumo izibhedlela usiba mubi ngamandla, njalo ezinye izigaba ezibhedlela zivalwa ngoba kungelabo dokotela abeneleyo. Sixoxe lomnumzana Khipha Ngwenya wedaluka eLupane, yena othi iningi labantu kulesi sigaba bathembe isibhedlela se-St. Luke's Hospital esenkonzo ye-Roman Catholic, njalo ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kungakhathaza labo ababe bedluliselwe isibhedlela sempilo koBulawayo kuphela.
Thina sile sonalesi i-St. Luke's Hospital besiya ngikhona even what you call nxa uqalisa, hhayi ikhanya iyabambeka abantu bayezwisisa, hhayi sifuthi nje imali yangikhona iliyana yethu kuyakufana ndakoBulawayo. Nxa into ayihluka kuqathanisa ndakoBulawayo, koBulawayo ngani imali yangikhona iphezulu, but lapha e-St. Luke's ingani down. So that's why ikho engikukhangele ukuthi abantu bayasithakazelela isibhedlela lesi ukuthi bezoyelatshwa khona. Lokusebenza kwangikhona kukhanya ama-doctors akhona bayasebenza sibili bayakwazi umsebenzi wa ivini lakho. Ungahamba kumetron uyefaka isikhalazo sakho utsho ukuthi ngumuntu nje ongelalutho, bakhona ukuwasista nje ukuthi hhayi nxa ukhona ukuthi la uzathola imali koyakhona noma ngemva kweviki kumbe noma ngemva kwenyanga, bakhona ukuthi beku-assiste bekunike lokhu uyabe ukhalaza ngakho. Kuxotha mangeze bekuxotha unless nje kube lo mkhuhlane ongane uyehlula then lobe ngakho riseya kwezinye izibhedlela lakho mpilo.
Kuyaphiwa yini imithi?
Hayi imithi iyaphiwa but akuphiwa nje mahhala, but intengo yangikhona engikukhangeleyo ukuthi intengo yangikhona i-down ayifani lakoBulawayo.
Ngalesi sikhathi odokotela bekhalele umsebenzi ungathi abantu beLupane kakhulu edaluka khonapho kungabe kungabakhathazi kakhulu ngoba bevele bengahambi ezibhedlela zikahulumente.
Hayi but lapha ezisathi Lupane lapha hayi it's not a problem kangako. Mina ngedwa myself anzange ngakubona kuyinkinga kangako. Le St. Luke's ya then le Lupane, Lupane lakho ngakuyikliniki anesenta kule kliniki.
Lo mnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni e-Studio 7, le Studio 7 ekhona le eLupane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi kalisoze lamukele uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwe-national budget yomnyaka ozayo ngoba uhulumende engakhulumisananga loZulu ngalolu daba. UNkosazana Dorcas Spanda okukomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi bekumele uhulumende akhulumisane loZulu ngodaba lolu njengalokho okubhalwe kusisekelo sombuso welizwe. Unkosazana Spanda uthi idale lephalamende selibike ukuthi kalisoze lixoxisane lozulu ngalokho njengalokho okwenzakala minyaka yonke. Umsekeli wesikhulumeli sezembiko kubandla lezanu-PF umnumzana Psychology Maziwisa uthi kuyafunakala ukuthi abantu makaza bethule imbono yabo ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe. Kodwa uthi lokhu okukhulunywa libandla le-MTCT yikuchitha isikhathi ngoba lingelalutho lokutshela uzulu. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukhangelelwe ukwethula ekupheleni kwenyaka le okumunyethwe yibhajethi yomnyaka ozayo. Ilizwe libhekane lobunzima bokudinga imali yokwenza inhlelo ezijiyeneyo njengoba kungela amankampani amaningi avula amabhizimusi elizweni. Asizweni
consultation ayenziwanga umnyaka lo. Sesizayibiza sesithi ukuthi ke yitshina master budget ngoba uyabe yenze okwakhe yena labantu utshwana. Ungasoze kusebenze ngoba isisekelo sombuso sitsho ukuthi abantu kabaconsulte, abantu kabafake umbono wabo ngoba leso phela yisikhwama selizwe. Imali yena le yimali yabantu, imali yelizwe. So yena uyabe eyabhajetha njani engakhulumanga nabantu elizwe.
Manje kuzathiwani
into engiyikhulumayo lapha vele sengicacile lapha duba ukuthi abantu nxa bengaxoxiswananga, abantu nxa bengatshelwanga, abantu ngoba abantu abantu babakwazi ukuthi bama-problems abe amingi. Khuluma nge-education, abantu babakwazi ukuthi bona ku-education bafunani, ku-health bafunani. Eningaja kahulumende abantu babe bekwazi ku-local government okubahlupha emakhaya, sile migwaqo efileyo, sile ama-potholes, sile izitiki zidubuka every time. KoBulawayo ngikhuluma kunje kwesi sikhathi sivuka amanzi evaliwe. Sile nto eziningi esifuna ukuthi sizikhulume ukuthi lokhu sifuna kulungiswa, lokhu sifuna imali eningi, imali yengezwe kubhajethi. You know, silokhu okuyizinto okuningi sebe sifuna ukuthi sikukhulume. Pho nxa uminista we-finance ezakuma laphana azenzele okwakhe abe sebuya sesithi zizophresenta ibhajethi, uyabe presentana kupresentayo, upresentane vele lapho sokule phutha khonapho. Ngoba yena seyenze okwakhe lalela abalutshwana, ama-stakeholders amalutshwana, the rest of the country abacontributanga, abaphiwanga lelo thuba lokuthi bekhulume ngesikhwama sabo selizwe. So mali yakhe phela uthi namasi. So yena uyabeza kuma laphana sithi uyenza ibhajethi esenzela ubani. Aso bhajethi yendlini yakhe, yibhajethi yabantu yelizwe. Kuyabe kumele ukuthi asixoxisane labantu, siyenze iprocess naleyo siyenze every year, sithathe i-input sinike sithi sinamasi abantu bathi lokhu lalokhu lalokhu. Nxa sesenza ibhajethi yakho wena ehofisini, abantu kumele ukhonside ukuthi abantu bathe bafuna imigwaqo elungisiwe, abantu kabala ama-street lights, abantu amanzi avuke evaliwe. Kunje ilizwe lonke ama-towns wonke abantu bayakhala kabala manzi, there's no water.
Unkosazana Dorcas Spanda okukomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Umbukiso olodumo wababaza izithombe lokudweba imifanekiso owenziwa kanye ngomnyaka usungule e-Art Gallery yeZimbabwe ngemva kweminyaka edlula elithumi ime ukwenziwa ngenxa yokusilela kwemali. Inyathelo lokuvuselela lombukiso lukhanya lwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabakulomsebenzi elizweni. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Rafael Chukukwa ongu-curator we-Arts Gallery of Zimbabwe uthi lumbukiso owawusaziwa ngegama lokuthi yiZimbabwe Heritage usuphenduka ngaphansi kwegama elitsha elithi yiZimbabwe Annual Arts Exhibition ngemva kwesikhathi eside ungasebenzi. Njalo utshengisa imisebenzi ye-art edlula engamakhulu amane 400.
IZimbabwe Annual Exhibition khona manje sireceive ama-entries, ama-works afika 400 or so. So each jury for the past 2 days when he charge ama works lawa, the exhibition near Zimbabwe Annual Exhibition is of vula mhlaka 19 December.
Ukubukiswa kwemisebenzi ye-athi yakuleli kuzahlanganisela umncintiswano wokukhetha imisebenzi elungiswe-ke ngobuciko obukhulu engathola imivuzo. Uchikukwa uthi kuzaba le mivuzo etshiyeneyo ezanikezwa ama-athisti aphumelelayo kulo mncintiswano.
I-exhibition leyi Zimbabwe Annual Exhibition iya-invita wonke ama-artists elizwe leZimbabwe ukuthi babuyise imisebenzi wawo laphana e-National Gallery. So it's very inclusive. Iya include bonke lama artists. Kuzoba nama winners. First, second, and third prize. The fourth prize is about the young artist prize winner. And lama prizes laba bazothola inyuku, labanye bazothola ama materials, labanye bazothola ama residents. So ama winners azo announce on the 19th. Miss Vulale exhibition.
Umnumzana Chikukwa uthi izizalwane zeZimbabwe ziyavunyelwa ukuncintisa ezigabeni ezitshiyeneyo, njalo yonke imisebenzi ye-art okugoqela imifanekiso, ukudweba, ukubaza izithombe zezigodo lezamatshe, i-graphics lokunye, ethi inani lababhalise ukungena kulumncintiswano balakho-ke ukuthola imvuzo yaphezulu ngoba belungise izithombe ezikusimo esihle okumangalisayo.
Eish, impressa kanjani? Impressa kanjani maune 400 more than 400 works. Eh, ama charge for the past 2 days makuyi king kanjani ukuthi bakwanise ukuthi baselect ama works ukuthi happy azokwanisa ukuthi angene exhibition.
Lombukiso oyabe uza kwenziwa minyaka yonke kusukela lonyaka uzadonsa kuze kube mhlaka 29 Zibandlela womnyaka ozayo ka 2015 khona e-Art Gallery yeZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuqhubekela phambili ukulwisana kubandla leZANU-PF kulandela ukuthunjwa kosakhulayo lamhla umnumzana Jim Kunaka, ocatshangelwa ukuthi usekela umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru. Obone isenzakalo lesi umnumzana Wellington Peyama, osekela ibandla leZANU-PF, uthi uKunaka uthunjwe ngabantu ekade behamba ngemota wenelisa ukweqa emoteni le wabaleka kodwa walimala kakubi. UPeyama utshele iStudio 7 ukuthi abacatshangelwa ukuthi bathumbe uKunaka yilabo abasekela ibandla leli bekucele likamnumzana Emerson Mnangagwa, ongumphathintambo wezemithetho njalo ocatshangelwa ukuthi ulwisana nalo nkosikazi Joyce Mujuru ekuthatheni isikhundla sikamongameli Robert Mugabe nxa ethe wasuka embusweni. UKunaka oyazakala ngokukhokhela inhlanganiso ecatshangelwa ukuthi ngezigebenga elokitshini leMbare eHarare ubikwa esesibhedlela se-Avenues Clinic lapho elatshwa khona.
Umnumzana Peyama uthi kucatshangelwa ukuthi omunye wabo osekela umnumzana Mnangagwa, umnumzana Godfrey Gomwe, ulisana lo mnumzana Kunaka njengoba icatshangelwa ukuthi usekela unkosikazi Mujuru. Kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Gomwe ngodaba lolu njengoba ebengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ukukhefu. Kusenjalo waye kubandla lezapho sekudalele Politburo kubandla leZANU-PF umnumzana Sifas Msipha uthi ukulwisana lokho kubandla leli kungalibhidliza. Ukuze sihlaziye okwenzakalayo kuleli bandla ke sizwe ingcwethi wezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda osekolitshini leHuddersfield University eBhilitane exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Ngibona ngani kuyiqinisa ukuthi ibandla leli lingabhidlizeka ngendaba yokulwisana lokhu okwenzakalayo. Kodwa kufanele sinanzelele phela ukuthi nxa konke lokhu sekwenzakile ebantwini bezana abaningi labanye abazabe bengathabanga njengabo Mjuru ngokwakhe umama Mjuru, kuzima kakhulu ukuthi alwisane leZANU kuze kuye emaphethelweni ngoba phela inotho yakhe yonke wayithola ngeZANU, njalo abantu abaningi abezana bayazazi izenzo zakhe ezingazinhlanga njalo lokuthi bangamthwalisa nzima kangakanani nxa kuyikuthi kube lokulwisana okunjalo ngaphandle kokuthi nxa wahlakanipha wakhipha inotho yakhe elizweni. Kodwa ngibone ngani nxa kuyikuthi sokufika esikhathini sokuthi kuthiwa hayi singasidingeni ukuthi kulwiswane kabuhlungu, abanye kumbe icele lingabe lingani kalikho phambili lingagcina ligoqeka. kumbe kube lobudlelwano obuthize xa kuyikuthi sokufanele kwehlukana.
Ye masikhangela njalo umnumzana uMsipha uyakhuluma nzuku zonke sithi kunoku kwenzakalayo kungani isimilo kuyahlupa kakhulu kodwa bayamlalela yini mayikhuluma.
Kuzima kakhulu ukuthi sibone ngani bangamlalela ngoba akukho phakathi kwakho ukulwisana lokho ngibone ngani mina acele wonke asazama ukuthi azama ukuthi ngesikhiwo singathi kutholakala ukuthi le upending bani but ngasebenze njalo bacine sebevumelana ukuthi hayi ukhanyana ngiyoza thola atholeke umbuso wakhona lo kodwa kungenzakala kube le mistake omunye kugcine kulwisana ngendlela engajwayelekanga.
Sizula njalo kuthiwa kula omunye olandela iZANU-PF osakhulayo kuthiwa nguJim Kunaka ojayiwe sibilo kwamagama tshalo ukuthi ungani ucajangela ukuthi ucele elikunkosikazi Joyce Mjuru kambe konoku kuya ngapi?
Ngibona ngani mina lokhu kuqhubeka kutshengisa ukuthi phela iZANU kumbe icele likaMnangagwa litshengisa ukuthi lona yilo lilamandla njalo lingenzela ikuthandayo loba ngasiphi isikhathi. Ngibona ngani phela nxa ukhangela indlela kade ihlupha ngayo mfana lo abe nguye sitshayiwe kutshengisa ukuthi phela uMnangagwa uzimisele kutshengisela ukuthi amandla akuye njalo kuyasimangalisa kakhulu ukuthi unkosikazi uJoyce Mjuru ubecathangela ukuthi angabe lobudlelwano lebutho yini uMnangagwa engesabanga lokhu.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kulefto kulamhlanje sihlaziya uhlelo lomkhankaso ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zithenge izinto ezilungiswa eZimbabwe kulezilungiswa kwamanye amazwe afana leSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Isikhulumeli sikamongameli Goodluck Jonathan wakwele Nigeria sithi uleqiniso lokuthi umongameli wakhe uza nqoba kukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo ngoba izinqumo zakhe zizinhle njalo elosekelo olukhulu.
Isifundisa kwele Malawi esisekolitshini le-University of Malawi sibikwa silakho ukunqoba emncintiswaneni wezinto ezinceda umhlaba kwezentuthuko wenzelwa kwele Morocco yonale iviki ngomtshina wakhe olungise kumakhalekhukhwini obizwa ngokuthi yi-Padoka Charger.
Silifake kancane ezandleni zika Chris Kande wa Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo uhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Rosemary Siyachitema owenhlanganiso elwela ilungelo labathengi i-Consumer Council of Zimbabwe lapho esixoxa khona ngodaba lokuthenga impahla yenziwe eZimbabwe i-Buy Zimbabwe campaign. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kungani kanti abantu kuthiwa kukhanya bathenga impahla ezivela phandle kwelizwe zona zikhona ezinye eziyaba zifana ezithengiswa eZimbabwe?
Engikubona ngokuthi khona siqedi isikhathi esikhulu sikhangela kuvela kumana 2006-2007 izinto zaziwomile and izinto ezazifika lapha ngezaphandle abantu sebejayele ukuthenga zona ezi zinto zaphandle. Izinto zaphandle futhi ngoba lapho ebelungisa khona izinto bayakwanisa ukulungisa eziningi okwenzela ukuthi into eyedwa yabe isingaduli kakhulu abantu sebejayela khonokho. Nxa manje sikhangela izinto ezilungiswa lapha elokhu ezimbabwe sibona ukuthi khona laba balungisa izinto sebe balutshwane bale izinto ama machinery abo sengokudala ukuthi khona kabasakwanisa ukuthi balungise izinto ezikwanela abantu bakhona kuwe khona apha eZimbabwe izinto ezilungiswa lapha ngoba zilutshwane uyabona ukuthi khona imali yangkhona iphezulu abantu balapha bale mali elutshwane balezinto eziningi abafuna ukuthi bazenze khona ukubhadalela abantwana isikolo ukubhadalela amanzi amagesi imali yerenti kutho ukuthi khona okuyimalinyana lokhuyana abalakho ulutshwane kufanele kukwane izinto eziningi and then usukhangela futhi ubone ukuthi khona laba abalungisa izinto lapha kwesikhathi esikhulu kade sebeyekela ukulungisa izinto sebephonga ukuzithenga phandle ngoba kade besithi khona kuthi akulamali eningi sebekhangela ukulungisa zona lezi zinto zinye lapha bebona ukuthi khona abathi khona la ama-production costs lapha aphezulu so uzabamba into ayikwanisa yona
kodwa ke ikhona yini imizamo yokuzama ukukhuthaza abantu ukuthi bathenge impahla eziyenzwa elizweni ezingaso ezingaveli kwamanye amazwe?
Yes, uyabona ukuthi khona uke wabuza ukuthi into ye-Buy Zimbabwe. Uyabona ukuthi abantu abaqalisayo beku-Buy Zimbabwe thina singabantu bangkhona njengenkosi uMakhosi weZimbabwe sabona iyinto enhle ukuthi khona sibe khona ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bathenge. Siyabakhuthaza sibili noma ubakhuthaza laphana ufanthubu lawo usebenza ukukhuthaze abalungisa izinto ukuthi lukhanyisa nini phela ningathathi isikhathi esikhulu lisathi khona siphonga ukwazi ukulungisa 10 kumbeni 100 kumbeni kulamafutha kuphela thina sibuze imbuzo yokuthi khona lapha kwakulungiswa amafutha ukuphekisa kwakule coded kwakule sepa kwakulani lani lani okwakulungiswa lapha kwakulamankampani amakhulu ayelungise izinto zonezo kathesi kazi kabasekho amakampani lawo thina sithi lungisa nini izindlu zenu laba abalungisa izinto thengani ama-machinery okuthi khona izinto ezilungisayo zibe you know kuproduce okuningi ukwenzela ukuthi leyana bathi i-economics i-unit cost iyabe i-cheaper so nxa thina silapha eZimbabwe sifanele sikhuthazane not ukuthi khona sitshele abantu kuphela ukuthi khona lina you must tighten your belt thina singalungisanga indlu yethu especially kulaba abalungisa izinto ezithengwayo kufanele konke kube kusebenza kanye kanye sikhuthaze abantu ukuthi khanye lanini okwalapha thenga nini kodwa sikhuthaze laba kakhulu
ungasitshela ukuthi khona ukuthi impahla zeZimbabwe ezilungiswe eZimbabwe zithengwe kulezi vela kwamanye amazwe kungaphathisa ngani abalaleli bengafuna ubakwazi khona
kungaphathisa ukuthi khona kuyabe kusithi ukuthi inkampani zethu ziyakwanisa phela ukuthi zinika abantu imisebenzi ngoba yikho esikukhangelelayo
ungasivalelisela nje abalaleli usitshele nje okusenhlizweni yakho ngodaba lolu lwe-Buy Zimbabwe campaign
yes mina ngithi khona ngase sikhangela lawa sithi khona amapolicy esilungisayo khathesi sikhangela i-budget yethu eka-2015 kuyabe kungcono ukuthi khona sikhangele ukuthi khona singancedisa njani abalungisayo impahla lezinto lapha eZimbabwe ukwenzela ukuthi khona bakwanise ukuthenga le technology esikhulumayo kodwa nxa sesibanikile imali le sifanele sibalande sibone ukuthi imali le sibili iyahamba yini kuthenga i-technology esiyikhulumayo sibanike isikhathi sokuthi khona siyalinika mbeni 2 years, 3 years ukuthi khona libe selifike lapha le-production yenu lifike lapha ye-production yenu sibalande ukuthi khona kuyenzwe i-audit sibone ukuthi imali isebenziswa kakuhle ngoba amalanga akudala sibona ukuthi abantu kade bezuza imali lezi kodwa sebethenga oMercedes Benz benikana imali bengayenzi lokho okufaneleyo. Sikhangele futhi amabhenki ukuthi khona nxa enika imali kulaba bantu bafanele ukuthi i-interest yabo ingabe leyo ebulala abantu okokuthi khona abasoze bakwanisa ukubhadala imali. Ngiyabona ukuthi khona unganika imali umuntu usuthi i-interest yakho ifika kuma-12, 15, 20%. Inkulu kakhulu ungakhangela mbeni e-South Africa. Ngiyabona ukuthi ama-interest rates labo aphansi okwenzela ukuthi khona xa sebebhadala imali ibe lutshwane. Sesikhangela thina ama-consumer lawo ukuthi khona bafanele ukuthi kube lama-education campaigns abhadalelwayo ukuthi khona abantu bafundiswe ukuthi khona kuyini sisithi thengani lokhu kwalapha. Sibafundisa nje ukuthi khona kasiphonge ukuthi thengani okwalapha lifanele ukuthi likhangele ukuthi izinto zangkhona zinoluhlanza yini, zinequality yini. Xa libona kungekho iquality likhulume. Ngathesi sikhangele ukuthi khona sile consumer protection.
Isikhathi tu bakwethu olivalelisayo ngentungameli Nkomo
lo sithandekile Mhlanga lilale.